Mukuru wezim rights vaokei Machisa vanoti vane tarisiro yekuti vamunangagwa vachazadzisa chishoo chavo chekuti mutemo wekutongera munhu rufu bviswe sezvo vave ivo vave panyanga.
Panguva ino isu seboka rakazvimirira reZimbabwe Human Rights Association tinofungira kuti vamunangagwa inguva yekuti vachizadzisa zvido zvavo zvikuru takatarisana nedeath penalty kuti ivo yanga iri shuviro yavo yekuti mutemo iwoyu uyu ubviswe zvamuchose mubumbiro redu remutemo wemuZimbabwe.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weAmnesty International muZimbabwe vakazi Nzilala avanoti vane tarisiro yekuti vamunangagwa vachakurudzira kubvisa mutemo wekutongera munhu rufu sezvo vachizivikanwa kuti mumwe wevanhu vari muhurumende vanopokana nemutemo wekutongera munhu rufu.
Isusu seAmnesty International tine tarisiro yekuti kana vamunangagwa sezvo vava president weZimbabwe vachaita kuti mutongo wedeath penalty ubviswe. Tinozviziva uye zvinozikanwa kuti vamunangagwa vanopikisana nemutongo wedeath penalty.
VaZilala vanoti inguva yavamunangagwa yekuzadzisa zvavaigara vachitaura kuti mutemo uyu vakauvenga zvakanyanya yakwana sezvo vave nemasimba anodarika avakanga vanavo vachishanda vari pasi pavamugabe.
Asi tiri kuchavayeuchidza, tichavarangaridza kuti iko zvino ndimi mapanyanga. Chizadzisai mashoko amaitaura. Pekutanga paya vakanga vachishaya sapoti yakakwana kubva kune utungamiriri hwaivapo. Asiko zvino utungamiriri hwava hwavo, tinotarisira kuti vachapa somuenzaniso kutiko munhu aitaura zvaanorarama nekubvisa mutongo wedeath penalty.
Vamunangagwa vanozivikanwa kuti havadi mutemo wekutongera munhu rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono kuurayiwa apo vakatongerwa rufu nehurumende yevachena mushure mekubatwa nemhosva yekuda kupidigura hurumende yevachena nechisimba. Vachangosiya chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabvuma masvondo mashoma apera kuti hurumende yavo yainge iine maonero maviri panyaya yekutongera munhu rufu. Vachitaura kumarinda epanovigwa magamba, vaMugabe vakaudza vanhu kuti ivo navamunangagwa vane maonero akasiyana panyaya iyi vachiti ivo vanofarira kuti vanhu vatongerwe rufu vakati vamunangagwa vawirirane nepfungwa yavo. Kunyange mutemo wekutongera munhu rufu usati wabviswa munyika, pave nemakore anosvika gumi pasati paurayiwa kana mumwe zvake pane vanhu vanodarika makumi matanhatu vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chiguriwa.